manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 27, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iri idanho rakanaka zvikuru raitwa naPresident uye vanogara vachiriita nguva dzose. Tinoti makorokoto kuna avo vachabuda mumajeri. Zvikuru kumadzimai, tinoziva kuti madzimai ane zvinonetsa zvakawanda.
Masangano anomirira vasungwa vari mumajeri otambira danho remutungamiri wenyika rekuregerera vamwe vasungwa. Nyanzvi munyaya dzeutano dzokurudzira kuti vanhu vagare mudzimba dzavo senzira yekuti chirwere checoronavirus chisapararire zvakanyanya.
Iri kupinza kutya kwakanyanya mukati mevanhu vakaremara vanoshandisa mauchi. Nekuda kwekuti kufamba kwemunhu akaremara maoko. Iwo ariwo ndiwo maoko ari kunzi ndiwo ari kunyanya kutakura utachiwana hunokonzeresa vhairasi. Panobva paita dambudziko.
Vakaremara votaura shuviro yavo panguva iyo pasi rose rakatarisana nechirwere checoronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashandisa masimba avo kuregerera vasungwa vakawanda senzira yekuderedza uwandu hwevasungwa vari mumajeri uye kudzivirira kutapuriranwa kwechirwere checoronavirus mumajeri umu. VaMnangagwa varegerera madzimai ose ari mumajeri vapika chidimbu chemitongo yavo kusiya kweavo vakapara mhosva huru kwazvo. Vamwe varegererwa vana vane makore ari pasi pegumi nemasere vapika chikamu chezvitatu zvemitongo yavo. Vasungwa vane mitongo iri pasi pemakore matatu vapika chidimbu chepakati chemitongo yavo. Nevasungwa vave nenguva yakareba vachirwara. Vamwe vavaniswa mukana wekubuda mujeri. Vasungwa vakanga vakatongerwa rufu vakazonzi vagare mujeri upenyu hwavo hwose vanga vagara kwemakore 25 kubva pavakatongerwa rufu. Asi vasungwa vakapara mhosva dzekuponda, kubata chibharo, kuba motokari vachishandisa zvombo, vakaba mombe, vakamboregererwa vakazosungwa zvakare, vakatongwa nematare emauto kana vane mbiri yekutiza kubva kumajeri, havasi kuzonzwirwa tsitsi. Mukuzeya nezvedanho iri, tabata mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa vechidzimai, Female Prisoners Trust, Dr. Beauty Rita Nyampinga, kuti tinzwe pfungwa dzavo panyaya iyi.
Iri idanho rakanaka zvikuru raitwa naPresident uye vanogara vachiriita nguva dzose. Tinoti makorokoto kuna avo vachabuda mumajeri. Zvikuru kumadzimai, tinoziva kuti madzimai ane zvinonetsa zvakawanda. Vamwe vacho vanoenda mumajeri umo vane vana, vamwe vanoitira vana mumajeri imomo. Ende uyezve tikatarisa mhosva zhinji dzinoparwa nemadzimai hadzizi mhosva dzinotyisa kunze kwedzekuponda nedzimwewo dzakaita sedzeukopokopo yatingati fraud muchirungu. Asi zhinji mhosva dzemadzimai ukada kudzitevedzera imhosva dzinobata upenyu hwavo. Tikatarisana nematambudziko anosangana nemadzimai, kazhinji kacho vanenge vachida kuriritira mhuri dzavo. Saka izvi zvaitwa naPresident tinozvikurudzira zvikuru kumadzimai.
Tiri kuona kuti kumadzimai vachange vachiburiswa zvinonzi vanofanira kunge vapika chidimbu chepakati chemutongo wawo idano ramuri kutambira here iri kana kuti mune zvimwe zvamamushitarisiro kuti dai mutungamiri wenyika vaita
vakande miri munoziva kuti munhu kana aita mhosva muruwa kana kuti adira munhu isu vekunze President vanga vaine chido chaizvo chekuti ngavangobuda veisima adzimai vachienda kumba asi zvinoitika kana vasvika ikoko vanhu vaya vavakaparira mhosva havagutsikane nekuti munhu akapara mhosva marimwe zuru tomuona adzoka akutogara nesu izviwo zvinopawo kuti vaye vari kunyunyuta nekuti vakaparirwa mhosva vasafarewo saka President zvavanoita kuda kufadza kwese akaparirwa neakapara kuitira kuti kana vodzokera kwavakabva vanhu vagutsikane kuti ndakamukaurisa akaenda kujeri asi akangoere kana akungopinda chete mune vanhu achinzi akabva nezuro anga ari kujeri vanhu havafare nazvo ndozvatinozoona munhu uye uye akubatwa nekuseri kweruoko akudzokera futi kuita mabasa ake aiye akaipa.
Tinoona kuti danho iri rauyawo panguva yevanhu vakawanda vanga vachichemawo kuti majeri vanhu vakawandisa zvokuti makapinda chirwere checoronavirus maigona kuwedzera matambudziko agara ari mumajeri nechekare munoona here kuburiswa kwevamwe vasungwa uku kuchizorerutsawo kupararira nekutapurirangwa kwechirwere checoronavirus
dambudziko ravepo manji nderekuti ava vaendaka vanga varimo nechekare asi vasungwa havapere zuva nezuva kune vasungwa vatsva vanouya majeri zvave kuchikamu cheutano chemumajeri chinge chichiitawo screening munhu wese ari kubva kunze kana votombovaisa ipo pama 14 days iwayo eisolation vasingasangane nevamwe uyezve ivo vekumajeri ikoko vanofanirwa kunge vapawo dzidziso kune avo vari kubuda kuti kwamuri kuenda uku muchanosangana nechirwere chiriko chinonzi korona.
Avo vanga vari mukuru wesangano refemale prisoners trust Dr Beauty Rita Nyamupinga vari parunare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro nezuro rimwe sangano rinorwira budiriro yenharaunda refast forward community development center rakanga ranyorerawo mutungamiri wenyika tsamba richivakurudzira kuti vabudise vamwe vasungwa vari mumajeri nekukasika senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus muvasungwa nevashandi vemajeri. Tabata mukuru wesangano iri vaaxon potera avanoti kunyange hazvo vasina kupindurwa ivo pachavo navamunangagwa danho ravatora irori imhinduro huru kuvana vezimbabwe.
Kana tiri pasituation yakadai jonga ndizvo chaizvo handina kuwana mhinduro asi tichitumira matsamba kumutungamiriri wenyika tinogona kukusawana mhinduro direct asi chatofarira chikuru chatee tichida kuona sevana vezimbabwe tiri padambudziko guru recoronavirus kuona kuti tsamba yasvika kana kuti shoko rasvika zvisinei kuti rasvika in which form izvozvo zvamuri kutoita izvi tichinotaura paredio kudai ndo kutoreva kuti izvo shoko rinosvika vobva vaconsider havafaniri havo kupindura ini semubvunzo wamaita mukoma jonga kuti vanondipindura aiwa tinofanira kuona response yavo iri positive kubatsira vana vezimbabwe because inini vanogona kundipindura kuti kana hai asi chatofanira kuona pamhinduro yetsamba iyo kuona kuti gwaro iro raita kuti president nemasimba avanawo vagone kubvisa vamwe vanhu kana kuminimiza or to reduce the number of people in our prisons ndo nyaya huru iripo.
Tiri kuonawo kuti mutungamiri wenyika havana kutaura kuti vasungwa vangani vachabatsirwa nedanho ravatora iri zvii zvamungataura pakusaburiswa kweuwanduku.
Ndinoona sokuti kutaura uwandu hwevasungwa vachaburiswa zvinenge zvoindirana neongororo yavanoita votarisa nemhosva dzavanoita pane mafactors akati wandei anotariswa kuti tione kuti vamwe vanhu vanenge vasingakodzeri kuti vabude saka ndoona sekuti ndo zvingangoita kuti vasapa nhamba yavanhu vavanoda kubudisa asi chikuru chatinotenda ndechokuti president vanoteerera president vanonzwisisa kuti vanhu vabude mumajeri ndo zvingatobatsira panguva ino yatiri yecoronavirus.
Ava vanga vari mukuru wesangano refast forward community development center vaaxon potera vari parunare nestudio 7 vari kusouth africa. Nyanzvi munyadzi utano dzinotikumanikidza vanhu kuzvivharira mudzimba ndizvo chete zvinogona kubatsira nyika kudzivirira kuti chirwere checoronavirus chisapararire. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vanoti kugara mudzimba ndiyo nzira chete ingaita kuti nyika ikunde kurwisa chirwere checoronavirus.
Social distancing is the only way inoita chirwere chisaspread. Yatinoti flattening the curve. Nditi kwezvezvi curve iri kukwira. Kuiflatena, vanhu vanofanira kumeka sure kuti havasangani vakawanda, bhikozi chirwere chinobva pane mumwe chienda pane mumwe. Dai kuti hapana mumwe wacho dzeni achimbosvike, chinongoramba chiri pane mumwe wacho.
Vachonzi vanoti sezvo vanhu vari kuramba vachienda kumabasa vachisangana, hurumende ndiyo yega ine simba rekuona kuti chirwere ichi hachipararire kuburikidza nekutora matanho anoita kuti vanhu vasabuda mudzimba dzavo. Vachonzi vanoti izvi zvikasaitwa nechimbi chimbi, nyika inogona kutozotadza kugadzirisa dambudziko rechirwere ichi.
Social distancing nekuona nekuziva kwedu vanhu hakwanisi kuita vari vega. Dasi vati kuti anotoda matanho ehurumende anomanikidza vanhu kuti vasange vari mumagrupu imomo. Ndosaka pachiitwa malockdown, ndosaka paitwa vanhu vakaitwa lockdown. Vemuno tiri kuona kuti havasati vanyatsotora concept yacho zvakanaka. Vari kungoti business as usual. Nekuti kana zvakadaro chirwere pachinonyatsorova munonzi baba hapana anogona kuzochibata. Nekuti vanhu vari kungoita zvavo. Ngatitiitika kuti vanhu musapinde mutaundi, musaungane, regedzai kuungana. Anacho muzivo akakosora chinoshaya pekuenda nekuti hapana vanhu.
Vachonzi vanotiwo kanzuro yave mushishi yekugadzirisa zvipatara zvayo zvese kuitira kuti zvive nemipanda inokwanisa kuzochengeterwa vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi, sezvo vari kuona kuti kana coronavirus ikatekeshera munyika, nzvimbo dzakagadzirirwa nehurumende sechipatara chavo cheWilkins hadzigoni kuzobatsira vese vanenge vabatwa nedambudziko iri.
Mawedzi emuWilkins imomo kana achinge azara tinoenda tonoita yekuNazareth. Kana achinge azara tichitanga kufunga kusamatende. Kana zvinge zvaomesesa tisati kumapoliclinics, tine makliniki mumasuburb edu ese. Tinenge taakushandisa makliniki iwaya kuti tionere varwere ipapo. Pamakliniki ipapo tinogona zvakare kuisa matende. So zvakafanana nekuti kana pa Headcliff Polyclinic, Mabvuku Polyclinic, Mfakosi, Budiriro tinokwanisa kuita setup. So ndozvatiri kutarisira kwezvinezvi tichiti Wilkins okay tinogona kuisa paNazareth pato rine mapatients. Kumakliniki uku ndokutorinevati nedare kutendera chitirikona kuchatende panapa.
Munyori wezveutano mubato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, Dr. Henry Madzorera, avo vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, vanoti nzvimbo dziripo pari zvino ishoma zvikuru kana pachitariswa zviri kuitika kune dzimwe nyika dzarohwa zvakanyanya nechirwere ichi.
Tikarohwa sezvo zvakaita kunyika idzodzo, tichaona kuti izvo Thorngrove neWilkins hapana nezviripo zvose. Saka izvo tiri kukurudzira maguta edu ese kuti atsvage nzvimbo dzavangaipindure vogadziridza voita mahospitari voitoisa mubhedha kuti tiwane nzvimbo dzeisolation. Chechipiri ndechekuti tofanira kuita kuwedzera uwandu hwemaacute care facilities edu atinawo ane maventilator nezvimwe zvokubetsera vanhu vanenge vanyanyisa kurwara vaya. Izvi zvinofanira kuwanikwa kumahospitari ese edu, macentral hospitals, maprovincial hospitals and even madistrict hospitals.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti tarisiro yavo kuti dunhu rega rega rive nenzvimbo inokwanisa kubatsirwa vanhu vanenge vabatwa necoronavirus.
District roga roga ringadai rine designated facility kana kuti chipatara takamirira basa iroro rekuti pakatipangana nemunhu anenge afungidzirwa kuti aita corona, chipatara ichocho chinge chakagadzirira, chinge chichiwanikwa chine mishini yakakwana, chinge chichiwanikwa chine vashandi veutano vakadzidziswa kuti corona yacho vanoiita sei kana vasangana nemurwere. Ichiripo zvekare chipatara chinenge chine zvipfeko zvevashandi veutano zvakakwana.
Chirwere ichi chakatanga kuChina muna zvita gore rapera uye chabata vanhu vanodarika mazana mashanu nemakumi matatu ezviuru, vashanu vari vemuZimbabwe, uye kuuraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvina pasi rose, mumwe chete Sororo Makambari wemuZimbabwe. Nasa America yavimbisa kubatsira Zimbabwe kurwisa coronavirus nemarino ita mazana mana nemakumano mwezviuru zvemadhora ekuAmerica. Kubva pakawana nyika kuzvitonga muna 1980, America yabatsira Zimbabwe munyaya dzeutano nemarino svika biriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda muzvitoro zvekuruka misoro, zvekudya nemumabhawa kuBotswana zvatarisana nenguva yakaoma sezvo nyika iyi iri kuvhara zvitoro izvi mangwana mugovera senzira yekurwisa kupararira kwecoronavirus. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvinotevera chiziviso chakaitwa nemutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi chekukurudzira vanhu kuti vasabude mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus iyo yabata vanhu vanodarika mazana mashanu nemakumi matatu ezviuru pasi rose. VaMasisi pachavo vakazvivharira mumba kubva musi wa21 kurume kwemasvondo maviri mushure mekushanyira Namibia. Gurukota rinoona nezvekutenga nekutengeserana muBotswana muzuva rePegi Sirame vakazivisa kuti zvitoro zvekuruka nekugerwa misoro yevanhu zvekudya nemabhawa zvose zviri kutanga kuvharwa nemugovera. Danho iri riri kusiya zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshandira munzvimbo dziri kuvharwa idzi zvisina chokubata. VaCharles Hiwayo avo vanorarama nekuita mabhindauko muFrancistown vanoti vanasorojena varede muhapwa dzemakomo vakataura vaona zvechokwadi pavakati murombo haro ichine nguo.
Chatisa parina mananzomba panorwadza zvakanyanyisa. Fodya uku yakaruma uku tiri kuputa. Ndonhamo dzatinadzo isu sevenizap. So kupotera kunokuya kotsvaka zvinoraramisa.
Ongororo yakaitwa neStatistics Botswana mumwedzi mitatu yekupedzisira yegore rapera inoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine mvumo yekushanda munyika iyi zvinosvika zviuru zvishanu nekuraudza. Chidimbu chevanhu ava ndechinoshanda muzvitoro zvinoruka musoro neizvo zvinotengesa zvekudya uye mumabhawa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoruka musoro mai Ntokozo Sibenge vanoti ruzhinji ruchatyora mitemo nekuti kuruka ndiko chete kunovapararamo.
Nemamiriro akaita zvinhu izvezvi tozopoterera nekuseri tovinga vanhu vedu tovagadzira nekuseri kuti tigone kuti timite madaily needs yekurarama.
Mumwe anotengesa mubhawa riri mumusha weTsesebe muBotswana muzvare Fortunate Chirara vanoti chiitiko ichi chavadzidzisa kuti ramangwana rinofanirwa kugara rakarongerwa.
Ndatodzidza kuti unofanirwa kungoti pashoma paunenge wawana ipapo wombotraya kuchengetedza because right now tangofutwa chirwere changotifuta unexpectedly zvekuti takatomirwa hapana.
Nyanzvi munyaya dzezveutano hweruzhinji waWiston Muzangwa vanoti matanho ari kutorwa nehurumende yeBotswana akanaka zvikuru mukurwisa kuparara kwecoronavirus. Kunyange hazvo weruzhinji vachatambura munguva iyi.
Ndinoti zvinhu zvakaoma sitereki kuti vanhu ava vapedze nguva yakareba kudaro vasiri kushanda. Asi panguva imwe chete iyoyo zvakakosha futi sitereki kuti hurumende iite izvozvo, nokuti zvikasaitwa izvozvo chirwere chichiri kunetsa chingapera sei.
Matanho ari kutorwa neBotswana matanho ari kutorwa nenyika dzakavanda senzira yekuti vanhu vakavanda vasarambe vachibatwa nechirwere chaura vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvina pasi rose. Dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti coronavirus ikasarwiswa nekukurumidza inogona kuita ukasha hwakafanana nefluenza iyo yakauraya vanhu vanosvika mamiriyoni makumi mashanu kubva mugore ra1918 kusvika muna 1920. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vakaremara vari kukurudzira hurumende kuti ishande navo mukutsvaga nzira dzekuti vakaremara ava vangazvidzivirire sei kubva kuchirwere checoronavirus kana kuti kuCovid-19. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa zvichitevera musangano weNational Disability Board kuBulawayo. Wakanga uine donzo rekutsvaga nzira dzekuti vakaremara vapihwe ruzivo rwakakwana pamusoro pecoronavirus. Mumiriri weNational Disability Board mudunhu reMashonaland East, Amai Senzeni Mutevedzi, avo vakaremara makumbo ese uye vachishandisa wheelchair vanoti vakawanda vakaita saivo vave nekutya kukuru pamusoro pecoronavirus.
Iri kupinda kutya kwakanyanya mukati mevanhu vakaremara vanoshandisa mawheelchair nekuda kwekuti kufamba kwemunhu akaremara maoko
Iwo ariwo ndiwo maoko arikunzi ndiwo arikunyanya kutakura utachiwana unokonzeresa virusi. Panobva paita dambudziko rekuti kana nyangwe precaution irikunzi tigeze maoko, unogona kugeza maoko pano uchifamba kusvika apo watobata ucheya, nekuti hauna mamwe mafambiro aunoita usina kubata mavhiri ucheya, usina kupusha uche.
Imwe nhengo yeNational Disability Board vafarai munyamana avo vasingataure kana kunzwa vachitaura vachiturikiwa, vanoti vasingataure kana kunzwa vari kusaririra shure padzidziso pamusoro pe-COVID-19.
Dambudziko ratiri kuona yakanyanyisa panyaya yekorona iri kuitika muno muZimbabwe muno ndekuti nhengo dzedu vamwe vedu vakawandisa vasingatauri munyika munomu. Tingangoti message kana kuti information haisi kukwanisa kusvika kwavari. Dambudziko iroro tachikumbirawo kuti dai hurumende nemapartners edu toshanda pamwe chete zvakanaka-naka kuitira kuti information yekorona 19 igosvika kumamembers edu.
Vanomiririra vanorwara nepfungwa muNational Disability Board vaAlbert Zimunu vanoti dzidziso pamusoro pecoronavirus inofanira kusvikawo kune vanorwara nepfungwa, kunyangwe vanoonekwa neveruzhinji vachingofamba mumigwagwa nekuti vanhuwo vakangoita sevamwe. Vanomiririra vasingaone muNational Disability Board amai Tsidzirai Makurudza vanoti vasingaone ndivo vamwe vevanhu vari kubatikana zvakanyanya pamusoro pecoronavirus.
Munhu asingaone agoni kufamba asina kubatwa. Tinonzi tive takapatsanurana zvakanyanya 1 meter kana kutoti 2 meters, inonzi social distance. Munhu asingaoni zvinonetsa kuti achengetedze uyo mutemo wokufamba takaparadzana.
Studio 7 yataurawo zvekare navaCidi Chitsiwa avo vanoshandisa wheelchair vari mugari wemuSouth Africa. VaChitsiwa vanoti vakaremara vasasiiwe shure padzidziso pamusoro pecoronavirus.
Kana chirwere chichikwanisa kutapukira kune munhu ane ugwinyi hwakanaka anozvifambira, zvakadiniko kune munhu ane urema, zvichireva kuti upenyu hwake hutori pangozi zvakanyanya. Hongu hurumende dziri kutsvaga nzira dzekuti vanhu vakwanise kuva vachizvidzivirira pazvirwere izvi, asi hapana kudzivirira kwakakwana kuri kugadzirirwawo nekuda kwevanhu vakaremara. Zvinova zvinhu zvichakwanisa kuva zvichikanganisa ugwinyi hwevanhu vakawanda vane urema.
Vanomiririra vakaremara muparamende amai Rejoice Timire vanoti sekuona kwavo hurumende iri kuedza kuti veruzhinji vanzwisise pamusoro pecovid-19, asi pane musiyano padiki kudivi revakaremara.
Ndinoona pazvivhitivhiti panotaurwa nyaya yesign language vachitsanangurira vanhu kuti zvakamira sei necovid-19, asi takatarisa mamiriro azvakaita tinotarisa kuti kumaruwa vamwe havakwanisi kusvikira pazvivhitivhiti kuzviona.
Zimbabwe, sedzimwe nyika dzese dzepasi rese, yakarohwa neshamhu yecoronavirus isingazvitarisire, zvekuti kurwisa dambudziko iri kuri kutoda kuzvipira kwevanhu vose vari munyika, kusanganisira vakaremara avo vanogara vakachema nguva dzose, vachiti vanosiyiwa muzvirongwa zvakakosha zvakaita zvekurwisa coronavirus. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezveutano parimire panyaya yevakaremara, sezvo gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo vasina kubatika panhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Zvit
Zita rangu ndinonzi Yuti Rita Nyamtinga. Ndino shanda ni organization inonzi Female Prisoner Support Trust MPRIST. Ndinoita basa reku shanda ni madzimai aruma jeri. Ku California kwaka famba zvakanaka. Asi takazo tanzura zvimwe zvataifanirwa kunge takaita. Taisangana ne madzimai arum business ku California. Asi nekuti namba yedu uwandu hwedu hwaizopfuura kana kuma 100. Chakanga zvisisa zvoite manje kuti ite musangano iwoyo nekuti yakanga itori dina yakanga yakagadzirwa vachiti korokotedzawo vachiti pakurirawo nekuti ndo vakaronga zvirongwa zvizhinji zvatakaita muAmerica ndiwo ivawo madzimai ari mubusiness vaida kunzwa nezvemamiriro yedu asi izvi zvese urongwa hwakazokanzurwa nekuti coronavirus.
Muchidzokera ikoko kuZimbabwe muchisvika panhandare yeHarare Airport makakwanisa kuwana here vanhu vachiwani kwa vachiongorora kuti nyaya yecoronavirus yakamira sei.
Takasvika isu pave pane kamuchini kekungotora temperature. Tatorwa temperature iko kanongoti ta uri kure kai. Tichibva ipapo ndobva tasainiswa mafomu. Pamafomu ipapo hamene kuti vanozosara ongorora here kuti wabva kupi kana kuti zvafamba sei. Hadisi kutoziva kuti fomu racho iroro rakazoita sei. Asi ndo zvandakaona nemaziso angu. Tangotorwa temperature tichibva ipapo tichisaina fomu. Zita rako unonzani unogara kupi. Wanga waenda kuki zvapera to dzosira fomu kuvaridzi panobvunzwa uri kurwara neflu here isamiri here chiichi unongonyorawo kazvaurikunzwa wosaina zvakupepa rako woripa kune vari kukubatsira vacho wotoenda wotodhindirwa passport yako wakutobuda wakuenda wakutotora mabhegi ako wakutobuda panze ndisingazive kuti vanozosara vachiverenga here
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Live talk na 8 p.m. tiri kutarisa chirwere checoronavirus chatekeshera pasi rose. Kana muchida kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318.
Mulegea na titiene la kusanga la la chapi Ota titiene nyana Chiko ipapa Chamu noroe rana ipapa
Amuna kunezana Chika nisanga hapana
Chisha empaka Esi ngoe kurisana
Chidame chikitaka Pesha chomasi ya na chesana
Sezungu ebi ya pera, regaiti mbotarisa msore na uza nasi. Masangana anomira vasungwa varuma jeri, ota ambira dano remutungamiri wenyika rekure gerera vamwe vasungwa. Nyanzu mnyadze utano, zokuru zira kutivano wagare mudzimba dzavo, senzire ya kuti chigwere cha coronavirus chisapararira zvakanyanya. Vakare mara, wataura shuviro yavo, panguwa iyo pasi rose rakatarisana nechirwere checoronavirus. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.